Achitaura neStudio 7, mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCovid-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%. Zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya mvura yakanaka, ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita seKaroi neMarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumisika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitwa nani pane kurima fodya, ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi. Ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya tichiti hatikuadmai, vanenge aita rombe maresi yaminywa nekombiyuta mhagori kuverenga agoni kuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vati ichokwadi kuti varimi vakatarisa nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa fodya yavo nemakoronyera aiva pamari shomanana achizonotengesa fodya iyi kumisika nemari yepamusoro. VaZakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobura sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontrakta kana vaakutora mari dzemainputs avakakupai, sagarisi refertilizer raiita kana $30 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira. Tofanira kuva negood mix yefree tobacco kana tobacco iri kurima mari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi kwoitawo yemunopinda yemakontrakta. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kutoti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakutoti kana torikavha tirikurikavha mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa x2.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. VaZakaria vati makambani ekunze aya anodzvinyirira varimi, asi vaGood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yaakunyanyodiwa nemacustomer edu anogadzira midzanga yefodya, nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi. Fodya iyoyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo, asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro, asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.